Nyaya zekubinwa kwevanhu, nyaya dzekubirwa kwevanhu, ma private parent taxi inyaya dzatagara chingokurukura nezvadzo. Pane dzimwe nyaya dzisingaripotiwe kumapurisa dzevanhu vari kubirwa pamusana pekunetsa kwezvifambiso, uye zvakare zvichikonzerwa nemonopoli yakaiswa nehurumende. Isu tagara tichitaura nenyaya idzodzo panyaya dzekutakurwa kwevanhu, kuti vanhu vari kushungurudzwa zvikuru nekuti maduta vanhu nemuchovha mubayiwa hazvisi kuwanika. Zvinhu zvisiri kugashirwa nehurumende kuti tine dambudziko panyaya dzekutakurwa kwevanhu mumadhorobha.
Makambotaura here nehurumende nezvenyaya iyi?
Isu takambokumbira kuhurumende kuti mafranchise emakambani anotakura vanhu anga achiwande. Takatarisawo modho yanga iri kushandiswa neBulawayo, yanga iri modho yakanaka zvikuru. Saka urongwa hwekuti kuve nemafranchise akawanda hunobatsira kuti vanhu vanga vachitakurwa nenguva, kuti paitewo sarudzo, paitwe makundano.
Sei izvozvo zvakakosha?
Vanenge vachitakura vanhu zvakanaka vanoramba vachitakura vanhu zvakanaka. Kwete kuve nekambani imwe iyo ndiyo inonzi inotakura vanhu, iri kukundikana kutakura vanhu. Vanhu ndosaka tiri kuzoita sarudzo yakaipa yekupinda chero motikari, nekuti tinenge tichida kubata nguva kuenda kwatinenge tichida kumhanyira. Hakusi kuda kukwira maprivate kana kuti mapirate taxi aya, asi tinenge tichimhanyidzane nenguva kuenda kumabasa nekunoita zvimwe zvinhu zvakakosha.
Asi izvi zvamuri kukurudzirawo vanhu kuti vaite pari zvino?
Isu tinongokurudzira vanhu vanoshandisa mabhazi nemichovha kuti pavanenge vachifamba vaite sarudzo yakanaka yekukwira mabhazi nemichovha zvine namba pleti tsvuku pachena.